Imwe mhuri yakashungurudzwa inogara kuBanget inoti kusvika pari zvino haina kana kumbowana rubatsiro kubva kuhurumende kanawo kubato rayo zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa misha pamwe nepfuma yavo munguva yemhirizhonga yezvematongerwo enyika muna 2008. Studio 7 yakavhakachira mhuri iyi makore gumi apera apo vaColin Mwatumagau nemudzimai wavo Violet nemwana wavo Nigel. Mhuri iyi yakapambwa ndokushungurudzwa kwemwedzi miviri hama neshamwari dzisingazive kuti vaive kupi. Vakazochengetedzwa zvave kuzivikanwa kuchikurubhi kwemwedzi misere vasati vatongwa. VaMutemagau vanoti kushandiswa kweimba yavo sepanogara munhu aikwikwidza vaIgnatius Chombo musarudzo zvimwe zvakaita kuti vapambwe nekushungurudzwa.
Munombangeti zvimbanoni yainzi zvimbanoni hakuna kandidati yaikwanisa kukondesta muno, but I use my house number and nditora muna wokuchinoi Prince Ibada ndimutora seroja rao ikondesta chi instead kuti Chombo apinde uncondested takondestedza nechi nimwe munhu asingazivikanwa ndinyorisa zita remba yangu. That's why I was a most victim.
VaMutemagau vanoti chinovarwadza zvakanyanya ndechekuti panotaurwa nyaya yevanhu vakashungurudzwa ivo nemhuri yavo havarangarirwe uye vainge vasingapiwe zvinhu zvaipiwa mhuri idzi nekuda kweuori.
I'm a victim. Kana is right now kana vakusadza vanhu vari mavictims andiyapiye yapotidza takurowana ndari nenyuchi timu ya leadership.
Mudzimai wavaMutemagau amai Violet Mutemagau vanoti mwana wavo uyo akapinda mujere aine gore nemwedzi misere anofanirwa kurangarirwa segamba rinorwira kodzero dzevanhu.
Anofanira kurangarirwa kuti kuramba achingotaura masitai vamwe vanhu vatongonzwa achingonzi nyingi hatingazotaura ii nemasiza but tenge chese tichizvinwa. Saka iye Nigel kukura kuti atozviziva zvakaitika zvese hapana chaanokangana zvese anotozviziva kuti takazosungwa tikazodai tikadai. Saka anenge pachingorangarirwa vamwewo ipapo anenge achitaurwawo nezvevamwe ipapo anofanira kutaurwawo nezvake.
Vanoti imba yavo yakaputswa asi nanhasi haina kugadziriswa kunyange pachinzi pane ruyamuro rwakauya.
Takapwanyiwa imba siya pamanaira angachita mvura ingachipinda mumba nhasi mvura irikuda sei yopinda mumba. Saka nyatsotadzonzwisisa kuti zvinhu zvacho naizvi zvinenge zvinonakira vamwe zvisinganakiri vamwe inyoti tikada kuzvitarisisa kunoto kwaitwa purogiramu yevha vafamba vachivakira vanhu dzimba but havana kusvika nepanapa vanhu ivavo. Saka zvinokushamisa kuti tenti pamwe chete here kana kuti
imwe mhuri yakapinda musekwende yekupambwa mugore ra2008 imhuri yekwachinanzvavana. Amai konsili yachinanzvavana avanomirira madzimai muparamende mudunhu rematshonaland west nemurume wavo vaimanuel chinanzvavana vamwe vevanhu vapfumbamwe vakapambwa kuBanget. Amai chinanzvavana inhengo inoona nezvekuyamurwa kwevanenge varohwa kana kuputsirwa midziyo nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vanoti vakaumba bazi reMDC Veterans Association iro rinopema kuti riyamure vose vane zvinetswa. Amai chinanzvavana vanoti vakavakira dzimba kune avo vakaputsirwa dzimba uye vari kuendesa vana nherera dzebato ravo kuzvikoro. Gweta guru vaDavid Coulthard vanoti chinhu chinoshamisa ndechekuti vanhu vashoma ndivo vanotaurwa nezvavo zvakanyanya kudarika vamwe. VaCoulthard vanoti vanhu vakawanda vakatsakatika mushure mekutorwa zvechisimba mudzimba dzavo pakati peusiku kunyanya nguva yegukura hundi. VaCoulthard vanoti hurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yainge yakafanana neyava Ian Douglas Smith sezvo vanhu vakawanda vakatsakatika muutongi hwavo. Munhu anozivikanwa zvakanyanya akanyangarika munguva yeutongi hwavaSmith ndivaEdison Sithole avo vakapambwa pahotera yeambasada muHarare. Ndakamirira Studio 7 kuBanget ndini Arthur Chigoriwa.